wangu kudzikiswa kwegazetete price ye diesel kwakanaka kunorerutsa mitengo yezvino asi takaona kuti mitengo yedizera unanyangoderera ne percentage yakakura wangoderera ne about 2% chete. In no way percentage is really very significant kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemitengo yezvino kana kuderera kwe mitengo yekufambisa zvino.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uku?
Of course tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mitengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tutaona average price yedizeri ichitiderere makaona frondorapera dizeri rari chiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika paabout $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanisa shondorapera. Saka kuderera kwemitengo yedizeri kurungoteedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.